he is now finally recognized that the bond note was in fact currency, that the RTGS was now in fact currency. So he has now formally recognized that and is calling it the RTGS dollar. And therefore, the RTGS dollar now has an exchange rate starting on Friday. It means that he has de-dollarized our economy. He has abandoned the regime of multiple currencies. He has taken us back to where we were in 2006, 2007. So zvazvinoreva ndezvekuti tadzoka pakushandisa Zimbabwean dollar paya, and Zimbabwean dollar iri kunzi RTGS dollar. But dollar iri raiswa pasina anonzi pachirungu fundamentals. There are no fundamentals supporting the return of the Zimbabwean dollar. Zvaita zvakangofanana nokutora mashizha, kuti mashizha yamari, and because adaro zvireva kuti zvinhu zvichakwira, zvireva kuti zvinhu zvichashayika kunyanyanya petrol nedizil, kunyanyanya magetsi. So murume uyu ari kutamba feja feja nenyika, murume uyu ari kutamba njuga nenyika, achikosta vashandi mari dzavo mabhengi, achikosta vanhu vakasenzera kudhara mapension years their monies. So what has been done is a disaster, it's unacceptable, and I hope that Zimbabweans can recognize what he has done.
Pane zvavataura zvose, pane chamunoona here chingabatsira nyika, chingabatsira vanhu?
The key decision kayenge iri yekuti mari yenyika ichafambiswa sei. So ndopane nyaya ipapa, and zvino hapabira vanhu mari nekudzosa through the back door Zimbabwean dollar. So hapana chaataura chine musoro. In fact, zvaataura izvi vanofanira kutosungwa kuenda kuchikurubhi nekuti abira vanhu mari dzavo.
Vabidi, chamunofunga kuti dene vamangudya vaita kana kuti vataura nhasi chii?
Chekutanga panga pachifanira kubviswa chipuka chaiye chinonzi bond note. So the bond note should have been simply been demonetized. Chechipiri, panga pachifanira kuti mari dzevanhu dziri mabhengi dzichengetedzwe, what we have been calling ring fencing, RTGS balances in banks, so that mari yevanhu hairuze value. Chechitatu, takachifanira kuita dollarize nekustrengthena regime yemulti currencies. In other words, taifanira kungodzokera kuus dollar ikoko nekusimba kwaro ikoko, because ndo rinochengeta value yemari. Chechina, anga achifanira kuannounsa kuti achabata mari dzevanhu dzemaexporters dzana zimplats, vanhu voona mari yavo. Ndozvaanga achifanira kuita, zvasina zvisina kuitwa, and havana kuzviita. Zvinoti matsotsi ndo vari kunotora mari kureserve bank at 1:1, ndo vari kunotora mari kureserve bank at 1:1, vodira mupetrol petrol yavanotengesa nemagaraji avo. So zvese zvaitwa ndezveutsotsi zvevanhu makoronyera ari kubira vanhu mari muZimbabwe.